Vashara nevatorere naumo Harare, vapuge nevati komiti yavo yepamusoro yeNational Council, yakaita musangano nezuro ikabvumirana kusendeka parutivi zvakabuda musarudzo dzemusi wesvondo, pakasarudzwa vaDouglas Mwanzora kuti vatore chinzvimbo chemutungamiriri webato, zvichitevera kufa kwakaita vaMorgan Tsvangirai. Vapugeni vati komiti yavo yakatsoropodza kubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo navaMwanzora, pamwe nekurohwa mbama kunonzi kwakaitwa vanga vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato. Congress iyi isati yaitwa, Muzvare Tokozani Kupe, nomwe vechidiki vaive paCongress iyi uyo asati asungwa.
National Council yakavhumirana zvinhu zvakawanda, but yakavhumirana kuti Congress iyi haina kufamba zvakanaka, panga pane violence too much. And then National Council also deliberated on a lot of things. But manje Professor Madugu, our top legal counsel, andifonera zvikanzi aivapuke chimbomira kutaura nemaresolutions eNational Council, nekuti ndiri kutaurisana neleadership and then muchataura maresolutions later.
Vapugeni vati musangano uyu wakaitwa pamasaisai eindanet, vaMwanzora vasipo, wakapindwa nevanhu vashomanana sezvo vachiti musangano uyu wakashevedzerwa zvechimbi-chimbi naMuzvare Kupe. Asi vaMwanzora vati zviri kutaurwa navapugeni hazvina musoro sezvo vachiti musangano weNational Council yebato ravo hausati waitwa. VaMwanzora vati zvakabuda musarudzo hapana chichachinja, uye vave kutogadzira kuti bato ravo rofamba sei zvichienda mberi. VaMwanzora avo vanoti vakakunda zviri pachena vati vave kutotarisira kuti Congress isiri yechimbi-chimbi iitwe mushure memwedzi mitanhatu kuitira kuti vagowana nguva yekugadzirira sarudzo dzemuna 2023.
Karariro yedu kuti extraordinary Congress tiri kuita muna June 6 months, kubva pamwedzi unouyu. Vana veMDC vovhotera vanhu vavanoda kubva kubranch, ward, district, province kusvika kuNational kwacho. Saka tichatanga chirongwa ichi muna June. Tuda kuti tikaita muna June, asi June vandiri kutaura uyu, ipfungwa dzangu tichadaidza National Executive neNational Council, asi ndichadzipa proposal yekuti June 6 months. Tobva taita Congress yedu muna June imo.
Vapugeni vati pari zvino vasvitsa nyaya yekusafambiswa zvakanaka kwavanoti kwakaitwa sarudzo dzeCongress iyi kumagweta avo kuti vaone matanho ekutora. Congress yechimbi-chimbi iyi yakaitwa nesvondo zvichitevera mutongo wedare repamusoro reSupreme Court, uyo wakati vaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatungamire bato reMDC. Dare iri rakati kusarudzwa kwakanga kwaitwa Muzvare Kupe paCongress yavakaita kwainge kusiri pamutemo, rikati bato iri ridzokere paranga riri muna 2004. Izvo zvakapa kuti Muzvare Kupe vafanobata matomhu kudzamara Congress yekutsvaga chatsiva vatsvangirai yaitwa. Asi vachamisa avo vave kutungamira MDC Alliance vanoti vakatoita Congress yavo kare kugweru gore rapera mutongo uyu usati wabuditswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.